inini ndakati ndikukumbira kumbo excuse from active participation because ndiri busy ndiri uine ma studies andikuita ne University of South Africa a law ndikati ndoda kumbomira ndimbopedza izvi zvema studies because zvanga zvakutora nguva yangu yakawanda kuti ndikupatikira kwaya so my interpretations anozouya ipapo avo ndobva ndakaware realize kuti so my interpretations avo ndekuti da guarantee tiri kudiwa mupati muyamuya
manga muine zvipomerwa zvinochekita nemarudzi nezvimwe zvakadaro imiwo makambonzwa here zvipomerwa izvi
ndatozoona mupepa but inyaya ndiri kungosekuleta within the party kuti vanhu vari kuakizana for matribal discrimination and so on iyo nyaya yacho inini I can personally confirm kuti chinhu chiripo chandiri kuona mupati but I cannot say inini I was directly involved in that I don't think I've really participated in nyaya idzodzo dzetribalism but inyaya iripo especially kuregion kwedu kunoku kuti tribalism yakamira chaizvo mupati
saka vabuda mubato iri vangani nokuti tiri kunzwa kuti hamusi mega mune vamwe vabva vangoteerawo
vakawanda vari kungokanda maresignation tichingomaona tichingomwana vachikanda maresignation vakawanda chaizvo mumwe nomwe ari kubuda neyake reason ari kupa yake reason vamwe vari kuti tribalism vamwe vari kuti lack of democracy vamwe vari kuti chichi zvakasiyana siyana but vakawanda vari kubuda particularly in the region kunoku
saka imi mune zvekutaura here pamusoro pezvipomerwa zvamuri kupiwa izvozvi nokuti tiri kunzwa zvichinzi kune vamwe vanga vaine urongwa hwekuparadza bato kune vabuda ivavo
ndazviona zvichitaurwa naparty spokesperson asi sometimes zvinonetsa kana level yepolitics yevanhu yakusvika ipapo isina element yechokwadi netolerance mukati kuti munhu kana atizwa akubuda akungopomera zvinhu zvisipo vanhu vane maproblems chaivo vanovaziva varimo mukati imo mavasi kubuda do vari kutokonzera kuti vamwe vanhu vanga vari innocent vakanyarara vari dedicated and committed muparty vachibuda but vane problems vanovaziva vainavo vari kugara navo every day ava vari kubuda vakafanana neni decision yandazotora ndeyekuti we are trying to push chinhu chichiendere mberi but tine mafriction akawanda wanda apo tine macommitments atofanira kuita then ndozoti inini hawai ndichiwesta nguva yangu pachinhu chisiri kuda kufamba indi nemaassignments akandimirira andirikufanira kuita vanhu vane maproblems vachiramba vachingosiyiwa vari mukati imomo so dedication yedu yese yatechiisa mupati inozopetsera yakuaceptiwa kuti hawai thene mai wasting my time vanhu vari busy kukakavidzana nezvinhu zvisina nebasa rese maelections atosvika kudai
munotarisirwa kusenge muchidzoka mune zvematongerwo enyika riini
izvo I can't say but because nyuma zapolitics is inside me inini ndakapinda mupolitics ndiri activist I'm a human rights activist that's my area so takazopedzisira takuzoona kuti mupolitics but so since it's something very internal I can't say kuti I can completely forget this nema elections ari kuuya 2018 now are very important that ari kuda change and some of us ni convinced yatinaga tingangomiri paside tongoti hayi watoda kungogara pane zvatoda kuita for this country saka maybe in the nearest future or any time tingangobuda tasamwe tawirirana nevamwe vanhu because hayi uko inini mashandiro acho haasi kufadza I can't work in an environment isina order isina respect ine matribalism nekutukana handikwani ipapo